Pamberi ne ZANPF. Pamberi nokubatana.
Vachitaura pamusangano wekomiti yepamusoro-soro yebato ravo yeCentral Committee waitwa pamuzinda weZANUPF nhasi, vamunangagwa vakurudzira mapato emadzimai nevechidiki mubato ravo kuti vashande zvakasimba vachitsvagira bato ravo rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2023. Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kukurudzira vakarwa muhondo yerusununguko rwenyika kuti vaite zvavaiita munguva yehondo vachitsvagira bato ravo rutsigiro pamberi pesarudzo idzi.
Veterans of our liberation struggle as a strategic party structure are challenged to display their unflinching wartime vibrancy and mobilization acumen as we prepare for the 2023 elections.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati mashoko avamunangagwa anokurudzira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzive sarudzo dzine mhirizhonga pakatariswa mhirizhonga yakamboitika musarudzo dzeshure munguva yeutongi hwemuchakabvuva Robert Mugabe.
ZANUPF ine mukurumbira wekushandisa vanhu zvisina kunaka, ine mukurumbira wekuitisa vanhu humondi kuponda vanhu kunzvimbo dzakasiyana siyana. Munozviziva kuti nyika yese ine mavanga kubva mugore kuma 1980s kusvika iye zvino, gukura hundi 2002 elections, 2008 elections, kwese kuponda, kuraya nekuita zvakasiyana siyana. Saka idzi kurudziro dzimwe dzinotaurwa dzichinge tichidziona zvedu.
Vamunangagwa vakurudzirawo kubatana mubato ravo zvichitevera sarudzo dzemadistrict coordinating committees dzakaitwa munguva pfupi yapfuura, vachiti vakawana zvigaro mumakomiti aya vafanire kushandisa zvigaro izvi kuti vagowana mukana wokukwikwidza kuve nhengo dzeparamende, asi kuti vashande zvakasimba kuzadzisa zvavakavimbiswa veruzhinji nebato ravo pamberi pesarudzo dzemuna 2018. Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kukurudzira nhengo dzemapato anopikisa kuti dziuye kubato ravo, vachiti vari kufara zvikuru kuti dzimwe nhengo dzemapato anopikisa dzakatouya kubato ravo. Vahlatshwayo vati mashoko avamunangagwa aya anoratidza kuti havachaziva chokubata.
Vanoziva kuti havana chokubata naPresident Nelson Chamisa paelection apo. Vanhu vese nyika yese yati Chamisa, saka vari kuvhunduka zvisingaiti, vari kurohwa nehana muchikuchu chaiwo chaiwo vakavabata. Saka zvese zviri kuitika izvi inyaya yekuvhunduka nekutya kukopaidzwa paelection zvakaipisisa nevana veZimbabwe vari kuti vamunangagwa matadza kutungamirira nyika makapinda zvisizvo pachigaro.
Zvichakadai vamunangagwa vati vari kufara zvikuru kuti vari kushanda nemamwe mapato ezvematongerwo enyika mukurwisana nedenda reCOVID-19 iro rauraya vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira muZimbabwe, asi vati vari kushamisika zvikuru nevakuru vemamwe mapato vavasina kudoma nemazita vavati vari kunobayiwa nhomba dzeCOVID-19 kumizinda yenyika dzekumavirira, vakakurudzira veruzhinji kuti vasavarairwe nekuderera kuri kuita vanhu vari kufa nechirwere ichi pari zvino. Vachiti veruzhinji vanofanira kutevedzera nzira dzose dzakatarwa nehurumende pamwe neWorld Health Organization kuti chirwere cheCOVID-19 chisarambe chichipararira. Kusvika mukupera kwezuva nezuro, chirwere ichi chainzi chabata vanhu zviuru 36,605 uye vanhu vafa nacho muZimbabwe vari chiuru 1,508. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 munyika yose vave zviuru 61,063, 61,093. Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika 10,000,000.
Pamberi neZANPF.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.